Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 9 2023 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa re-CCC vaNelson Chamisa voita musangano nevatori venhau vachiti vane tarisiro yekukunda musarudzo. Vachiwo kumusangano wepolitibiro webato ravo rezanu PF mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vatiwo vari kutarisira kukunda. Nasi kwapera makore masere kubva zvakapambwa murwiri wekodzero dzevanhu vaita idzamara. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri webato rezanu PF vaEmerson Mnangagwa nasi vaudza vatori venhau muHarare pamisangano yakasiyana kuti vane tarisiro yekukunda zvine mutsindo musarudzo dzegore rino. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachamisa vataura mashoko aya nhasi mangwanani vachiparura hurongwa hwavo hweZimbabwe Agenda 2023 uhwo vati vachashandisa kukunda musarudzo.
Maungira emufaro, maungira eshanduko, maungira ekudiriro ngaange achipinda mumakomo nemunzizi nemumaruwa mese nemumaraini mose nomastreets ese kusanganisira nomumapurazi kuti vanhu vazive kuti kune shanduko iri kuuya. Izvi zvinoda kuti vanhu vange vachizvipira mavolunteers. Kati munhu nomunhu ngaave nevashanu vake vaanonyoresa pavoters form. Vari kudiaspora nyoresa vashanu. Toda kuina zvine mutsindo winning big kuti zvinhu zvedu zvisumuke zvakanyanya.
Vati chimwe chavachaita kuti pave neshanduko kuti vanhu vasarudze vatungamiri vavanoda munharaunda dzavo.
Vanosarudza ma MP nemakandidati sarudzai vanhu venyu muchitarisa nhoroondo muchitarisa kukodzera kwavo nezvii pene ngura izviito ongororai mabatiro avo wamaona asingaiti bisai anoita dzorerai anenge achigona mutsva pinzai. Kuti ngapinda yake mukomana kana ngapinda yake musikana anopinda kumaparamendi anopinda kumakanzuro asiwo pasora pari ngapinda yake mukomana kwete ngapinda yavo baba saka muri kuzviona pane mukomana nababa.
Vachamisa vati vakanyorera tsamba kuna vaMnangagwa vachivakurudzira kuti vaburise nhengo yebato ravo vachimirira Zengeza West vaJob Scala muJerry asi hapana chakabuda.
So yes, I've engaged and Scala is worried. The last time I engaged him, he was telling me about how they've tried to say, no, it's your leader who is refusing to talk to us. If he talks to us, then yeah, we can deal with your release.
Atina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba, asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi, vakambouza Studio 7 kuti vaMnangagwa havapindire pane zvinenge zvichiitika kumatare, sezvo akazvimirira. Vachamisa vati CCC yakatozivisa nyika dzakavakidzana neZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo, uye vatiwo vashandi vehurumende kusanganisira mapurisa nemauto havafaniri kutya kuti vachadzingwa basa kana hurumende yasanduka. Vashorawo zvavati zviri kuitwa nehurumende zvekutaa nekumanikisa mapurisa nemauto kuita zvematongerwo enyika.
Tinozviziva kuti mukudzidziswa kune vanenge voda kuzama kuda kukwezva vanoshandira hurumende kuti vanzwe mashoko ebato. Hurumende yakakura kudarika bato. Hapana munhu anofanira kudzidziswa urongwa hwebato kana kuti toda kudefenda bato. Bato rinouya richienda, chinoramba chiripo ehurumende.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva pamusoro pezvataurwa navachamisa. Vatiwo kana paine mapurisa nezvichemo ngaaendese zvichemo izvi kuvakuru vemapurisa munzvimbo dzavanoshanda. kushandira asi masangano akaita se United Nations vakakweretesa hurumende mari nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemapurisa kutadzisa vanopikisa kuita misangano pamberi pesarudzo vachamisa vashorawo nyaya yeuori nekushandiswa kwezvinodhaka vachiti zviri kuitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende zvichakadaro vamunangagwa vaudza musangano wepolitburo yebato ravo kumuzinda webato kuti ZANU-PF iri kunyoresa vanhu kuvhota uye inotarisira kukunda zvine mutsindo.
Voter registration grassroots oriented mobilization strategies.
Tinofanira kuenderera mberi nekunyoresa vanhu kuvhota zvikuru sei takanangana nekumisha nemasero.
Vati gadziro yesarudzo yave pachidanho chepamusoro uye bato ravo richaita sarudzo dzekutsvaga vacharimirira dzemaprimary kutanga svondo rinouya. Vamunangagwa vativo vachatanga kutsvaga retsugiro vachishandisawo nzira dzechizvino zvino kuti vakunde musarudzo.
So our partisan PF is geared
takagadzirira kutanga kupinda muvanhu tichitsvaga retsugiro kuti tikunde uye tinoziva kuti tichakunda.
Vakurudzira vatsigiri vebato ravo kuti vangwarire vanhu vanoda kusvibisa hurumende nemapazi ayo.
NGOs must be transparent and accountable.
Asi vanopikisa vanoti ZANU-PF haina zvairi kuita kuomesera nhengo dzayo dzinenge dzapomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu vachitiwo vamunangagwa vanongotaura kuti pasaita mhirizhonga asi munyika maberekera ingwe. Vamunangagwa vakaudza musangano wekuziya zvikwereti zvezimbabwe masvondo maviri apfuura kuti sarudzo dzichange dzakajeka uye nyika yagara ichiita sarudzo dzakajeka. Ndakamirira Studio 7 Harare. Dini Godwin Manguja.
Musangano wechimakumi matanhatu nenomwe kana kuti 67th session of the Commission on the Status of Women uri kuenderera mberi kumuzinda weUnited Nations muNew York nhasi mumwedzi uno wakurume wekucherechedza madzimai nekukurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzavo. Vachitaura pamusangano uyu nhasi gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati Zimbabwe ine bumbiro remitemo rinokoshesa kodzero dzemadzimai. Vatiwo Zimbabwe yaisa runyoro rwayo pazvibvumirano zvakawanda zvakanangana nekuremekedzwa kwekodzero dzemadzimai. Vaenderera mberi vachitiwo mitemo yakaita seData Protection Act yakadzikwa nenyika inobatsirawo kuchengetedza kodzero dzevanasikana. Amai Mutsvangwa vatiwo Zimbabwe yakaparura matare epamadande mutande kana kuti virtual courts mumatunhu ose gumi enyika kuti vanasikana nemadzimai vakwanise kumhangara nyaya dzavo vakati muzvikoro nyika iri kusimudzirawo dzidzo yemwanasikana. Gurukota rinoona nezvemadzimai amai Stembiso Nyoni vari kumusangano uyu pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira oga vakawanda vari mune nyaya dzekurwira kodzero dzevanhu. Asi vanopikisa nevamwe vanorwira kodzero dzemadzimai munyika vanoti Zimbabwe ichiri kutatarika kugadzirisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzavo sezvo vachiti madzimai ari mumapato anopikisa vanoshungurudzwa uye hapana zvakati tsvikiti zviri kuitwa nehurumende kugadzirisa dambudziko rekuroodzwa kwemwanasikana asati abva zera. Nezuro pazuva remadzimai kana kuti International Women's Day, mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Jill Biden negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vakapa mubayiro weushingi kumadzimai gumi nemumwe kubva kunyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Ethiopia, Afghanistan, Malaysia nedzimwe. Mubayiro uyu wakakosha zvikuru kune vanorwira kodzero dzevanhu. Mukuziya nyaya iyi, Mabilas Musanganya uye weStudio 7 abata vakambopiwawo mubayiro uyu vari mukuru wesangano reFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyamupinga avanorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ini semumwe akapiwa mubayiro weInternational Women of Courage Award yandakapiwa muna 2020. Ndakaona kuti madzimai mazhinji ane zvaanoita. Zvimwe zvacho vanotesa upenyu hwavo parumana nzombe. Vanoita mabasa anotyisa ekurwira kodzero dzevamwe vasingagone kuzvitaurira iwo pachezvavo. Asi madzimai aya anowanikwa achitaura akamirira mamwe madzimai kunyangwe nevana vadiki. Tikatarisa nyaya dziriko mazwano dzevana vadiki vari kuroorwa, hatingati kuroorwa, vari kubatwa chibharo vopedzisira vanzi mudzimai waningi. Kukashaya madzimai anotaura nezvazvo nekuipa kwazvo, nyaya idza hadzibude kana kuenda mumatare hadziendi. Asi madzimai ari kuwanikwa achidziburitsa nyaya idzi.
Zvamira zvakadai, munoona kuti panogadzirika sei?
Kodzero dziri kutyorwa. Dziri kutyorwa chero nevanoziva nevasingazive, vese vari kukora. Saka ngatingwarirei patinoona kodzero dzemumwe wedu dzichityorwa, ngatitaure nezvazvo. Saka ndinoti ngatipembererei mwedzi uno waMachi tichirangarira madzimai anoita mabasa anoshamisa. Vamwe vacho vanotofa vari kuita mabasa iwayo. Kurwira kodzero hachizi chinhu chiri nyore, chinhu chakaoma. Nekuti iwe pamwe dzako hadzina kutyorwa, uri kuona kodzero dzemumwe munhu dzichityorwa, woti aiwa mirai, musatyore kodzero dzemunhu uyu. Wototora mikana yakasiyana siyana kuti munhu uyu anokwanisa kusungwa aende pamberi pedzimhosva.
Vanga vari Dr. Rita Nyamupinga, vanotungamira sangano reFemale Prisoners Support Trust, vari parunare muHarare, naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Nhasi ave makore masere kubva murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidzamara vapambwa muGlenview muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori vachibva vatsakatika vachisiya mudzimai nevana vaviri. Muna 2016 mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachiri mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakaudza musangano weUnited Nations Universal Periodic Review kuGeneva kuti hurumende yaive mushishi kutsvaga vadzamara. Studio 7 yaedza kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kuti tinzwe kuti hurumende yave papi nekutsvaga vadzamara, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere.
Kwapfuura makore masere kubvira itaidzamara atsakatika. Isu sevarwiri vekodzero dzevanhu tinoramba chingokurudzira hurumende kuti vateedzere chisungo chebumbiro redu remutemo, icho chinovasunga kuti vange vaine basa rokudzivirira mhuri yeZimbabwe. Kunyangwe chisungo cheAfrican Charter muArticle 18 chinoti icho mhuri ndiyo iri pamudzi wesociety yedu isu semaAfricans, uye ichadzivirirwa neState kubva paphysical health, moral health nezvimwe zvakadaro izvo.
Makatarisawo mamiriro akaita zvinhu munyika, munoona here pachiine mukana wekuti rimwe zuva muchamuka muchizoti itaidzamara azowanikwa?
Kutsakatika kwaitaidzamara hurumende isina chekutaura nepamusana paitaidzamara. Iye achizivikanwa kuti anga ari mumwe wemaactivists vaicriticisa hurumende. Zvinotipa kufungidzira kuti hurumende kana kuti masangano anofambidzana nehurumende ndivo vangave nechekuita nekutsakatika kwaitaidzamara.
Zvii zvinofanira kuitwa munyika kuti zvinhu zvakadai zvisarambe zvichiitika?
Hurumende inokwanisa kungozvichenura panyaya iyi nekuita zvose zvaingakwanisa mukutsvaga itaidzamara, nekuacknowledge kuti ivo sehurumende vakatadza basa rekudzivirira itaidzamara. Mhuri yaitaidzamara ine kodzero yekuziva kuti itaidzamara ari kupi, mupenyu here, akatisiya here. Zvese izvi vane kodzero, ende bumbiro redu remutemo rinovapa kodzero iyoyo, rinopa hurumende yedu chisungo chekuti inge ichidzivirira mwana wese weZimbabwe. hatingararami munyika yekuti munhu anongotsakatika zvisina kana tsanangudzo. Zvinoreva kuti upenyu hwedu tose isu unenge uri panjodzi kana security yemunhu isina kudzivirirwa sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo uye zvinotarisirwa neAfrican Charter yedu muArticle 18.
Mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikama ibere vari parunare muHarare naIvans Sininga weStudio 7. Vanhu vakawanda pamwe nemakambani vari kushushikana zvikuru nedambudziko rekushaikwa kwemagetsi munyika izvo zvinonzi zvava kuvhiringidza zvinhu zvakawanda. Asi hurumende inoti iri kugadzirisa dambudziko iri. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji munyika vanoti havasi kufara nokudzimwa dzimwa kuri kuitwa magetsi nguva dzose munyika. Vanoti izvi zvave kuvhiringa zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo sezvo magetsi akakosha zvikuru muupenyu hwavo. Mumwe mugari wemugweru amaifunga ikanyowa vanoti dambudziko rekushaya magetsi riri kuvhiringa mararamiro avo nemhuri yavo.
Magetsi ari kunetsa, anoenda makuseni 4 AM anodzoka 10-11 o'clock dzemanheru. Kubika chaiko chaiko ko kwakutonetsa kutobika nehuni apa unobikira pai kuri kunaya gasi riri kudhura.
Dambudziko rekushaya magetsi rakatarisana namai kanyowa idambudziko rakatarisana nemamiriyoni akawanda evagari munyika. Nyanzvi dzemagetsi dzinoti magetsi ari kushomeka munyika nekuti kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA iri kutadza kugaya magetsi anokwanira nyika sezvo michina yayo yachembera. Vaimbove gurukota rezvemhando dzemoto vaElton Mangoma vanoti dambudziko iri rinogona kupera chete kana michina inogaya magetsi ikawanda uye hurumende ikaisa mari inokwana parutivi.
Pana michina inogaya magetsi zvakakwana. Kana mishina inogaya magetsi mimwe yacho yachembera inogara ichifa haisi kugadzirwa nenguva. Saka magetsi anogaiwa anoramba ari mashomu. Uyezve kukariba mvura yakawedzera asi haisati yasvika pekuti mishina yese inofanira kunge ichigaya magetsi.
Pari zvino ZESA iri kugaya magetsi anosvika mamegawatts mazana masere nemakumi mana nemanomwe kana kuti 847 megawatts. Huwandu uhu chidimbu chemagetsi anodiwa munyika. Kuti zvinhu zvifambe zvishoma, Zimbabwe iri kutenga magetsi anokwana mazana mashanu emamegawatts kubva kunze kwenyika. Mutevedzeri wegurukota rezvemhando dzemoto amai Magna Mudyiwa vanoti nyika yose inoda chiuru nemazana masere kana kuti 1800 megawatts pazuva.
Mauniti iwayo ari maviri akupera ari kusynchronizewa component to component kuitira kuti kana zvinge zvaonekwa kuti ari kushanda zvakanaka then we commission one tanga tatanga na unit 7 yitwa commission then we add 300 megawatts onto the grid then the other one will be commissioned later. I'm not very sure how long it will take but once we have got the two units that are completed zvikatane a total of 600 megawatts zvine zvaitwa pa grid. This means we will have to reduce or to cut on some of our imports on electricity at the moment, which is amounting to almost 500 megawatts, and which is too much for the country to sustain. So I think it's magetsi at 600 megawatts to reduce for my imports.
Dambudziko remagetsi rinonzi riri kukonzerwawo nevanhu nemakambani asiri kubhadhara magetsi avanenge vashandisa. Izvo zviri kupa kuti ZESA itadze kubhadhara zvikwereti zvayo zvekunze zvinodarika mamiriyoni makumi masere emadhora ekuamerica kumakambani akaita seEscom yekusouth africa, Kahora Basa yekumozambique neZambia. Vamangoma vanoti hazvibatsire nyika kana vanhu vasiri kubhadhara magetsi avanoshandisa.
Saka chinenge chichida ndechekuti mishina igadzirwe. Mishina kuti igadzirwe panodiwa mari nevana mazvikokota vanonyatsogadzira. Ndochekutanga. Tu vanenge vachiwana magetsi vanofanira kunge vachibhadhara. Muripo wakakodzera unoita kuti magetsi, mishina yemagetsi igadzirwe, washandi vachibhadharwa, vachifara kuti varambe vachishanda.
Muna 2013 vezvematongerwo enyika zvikuru veZANU PF vakamanikidza zvese kuti iregerere zvikwereti zvemari inosvikazana nemakumi manomwe mamiriyoni emadhora kana kuti US$170 million. Vazhinji vevanhu vaive nezvikwereti zvihombe vanosanganisira vave mutungamiri wenyika panguva iyi muchakabvu Robert Mugabe nemakurukota avo anosanganisira mutungamiri wenyika pari zvino vaEmerson Mnangagwa nyanzvi munyaya dzemhando dzemoto vatendai Marowa vanoti kugaya magetsi kuhwange hakusi kufambawo zvakanaka nekuda kwekushomeka kwemarasha pamwe nekuchembera kwemichina.
Kana redambudziko remarasha togadzirisa kuti marasha asave nedambudziko kuwanikwa kunokonywa magetsi. Tiri kuti kuuya kwehwange 7 and 8 kwakati nakei nekuti mapower station mamwe atinawo ari kuHarare Bulawayo nemunyati ari kure nemarasha zvekuti kuunzwa kwemarasha kwacho kunenge kune dambudziko uye magwenya aya achembera ava nemakore akati wandei mamwe akatotanga kushanda kuma 1942 kana zvazvo akavandudzwa apo neapo hazvirevi kuti anokwenya magetsi.
Zesa inoti netarisiro yekuti kuwanikwa kwemagetsi munyika kuchange kwave nani kubva muna 10 wegore rino pachapera kugadzirwa magwenya ekuhwange maviri aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mudzimai wekuNigeria, Joy Jeff, uyo akabatwa nemhosva yekuendesa madzimai nevanasikana kuItaly, Spain neNetherlands kunoita zvechipfambi vachibatwa senhapwa, adzoserwa kuItaly kubva kuNigeria kwaakasungirwa kuti atange kupika makore 13 ari mujeri. Mudzimai uyu anga ava nemakore 13 achitiza ari pagwaro revanhu vaida kungwa nemapurisa zvakanyanya kana kuti most wanted list muItaly. Gurukotaro zvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vasvika muIsrael nhasi vakatakura shoko rekuti America iri kushushikana nekusagadzikana kwenyika iyi kwapa kuti vakawanda varatidzire. Izvi zvinotevera danho rakatorwa nemutungamiri wehurumende wenyika iyi vaBenjamin Netanyahu rekuda kuvandudza mutemo kuderedza masimba evatongi vematare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Apo nyika yatarisana nesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino vemapato anopikisa vemasangano akazvimirira pamwe nevanhuwo zvavo vari kunyunyuta kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yanonotsa kubudisa gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Izvi zvakaita kuti nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaAlan Norman Markham vaende kumatare vachida kuti matare amanikidze ZEC kubudisa gwaro iri. Asi matare anoti ZEC inenge ichida kuti ipiwe nguva dzekugadzirisa gwaro iri kuti risange richikanganiswa nevanhu vanenge vachida kuzoita musikanzwa sezvakamboitika pane gwaro rekutara matunhu. Ukuwo ZEC iri kuti vanoda gwaro iri vanokwanisa kuriwana chero nguva asi riri remapepa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yebato reCCC mudunhu reAmerica vaTawanda Dzokora pamwe nenhengo yeZANUPF kuBritain Dr. Simba Mavaza. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti chii chavari kuchemera pagwaro revavhoti repadande mutande.
Chekutanga ikodzero yevana veZimbabwe yema political parties yema organizations ari muZimbabwe kuti kana wakumbira voters roll upiwe voters roll. Uye izvi hazvisi kungori kwedu chete, zvinhu tinoita zvakatsigirwa nemutemo weZimbabwe nekumbiro remutemo weZimbabwe. Tiri musangano unoremekedza bumbiro remutemo. Saka tinotanga tatarisa bumbiro remutemo kuti riri kuti ndosaka muchiona kutipusi kwakazara maloya magweta vanenge vachitoziva tenge tichitoziva kuti zvino zvatiri kutaura izvi ndo zviri kutaurwa nemutemo weZimbabwe. Kozoitawo nyaya yekuti vanotiti isusu tiende tinopiwa voters roll runoita iro mazimari akawanda kudaro yekuti uwane voters roll. Wonziwo unofanira kumira mwedzi miviri nehafu 58 days wakamirira kuti voters roll iroro rizoprindwa. Zvakamboitika kwani izvozvo? Ikodzero yedu yekuti tiongorore voters roll.
Dr. Mavadza, nyaya iripo
dambudziko riripo ndekuti vanhu havasunzwisisa zeti haisi kuramba kupa vanhu gwaro rinonyorwa mazita evavhoti. Zeti iri kutaura zvinhu zviviri. Chekutanga iri kuti iyo hatina mari yekuti tifotokope voters roll yacho yese tokupai, asi kana muchida uya uzotora ufotokope wega. Normally the law says the voters roll must be unveiled to people. Unveiled is not given. People must come and see. Vanogona kuinspekta pavadira. It's unveiled to them. Iwarida kutora. Kana urida kutora hausi kurambidzwa. Ikasa izvozvo. Zeki haisi kukunyimai. Zeki yakati hatisi kuramba. Asi tiri kuti tikakupai soft copy inoindasiwa nayo. Because vanhu vakatora soft copy examination vakatanga kuisa makoordinates asiriwo. Vakutaura kuti tirejini iri kumadhagascar zvisiri izvo zviri pai padelimination of the report. Kwoti kati taona zvaitika kudhara mazuva mairi apfuura tikazvidzokorodza nekukupai mimi soft copy inokanganiswa. Saka zeti yakumbira kuti tipei nguva tigadzirise tiise masafety catch measures ekuti hakuna anozoita zvake zvaanoda. You cannot edit it.
Vadzokora, nyaya iri kutaurwa neZimbabwe Electoral Commission yakatsigirwa nedare yasimudzwa zvakare naDr. Mavadza yekuti kune vana mambara vanogona kukanganisa voters roll. Munoti
aiwa, izvo hazvitaurwe makore ano atiri. Munyika yatiri yatikurarama mazuva ano kune zvinofanirwa kuitwa nezeki. Kana zeki riri sangano bato kana kuti organization inoziva zvainoita, inotoisa zvinhu zvakadaro izvozvo kuti pasawane chero ani naani anopinda. Zvino kana vachiti munhu wese anongouya opinda oita zvaanoda, zviri kureva kuti havana kuita basa ravo nemazvo. Saka havatorina kodzero yekuti vange vachiita basa iroro kana vachitadza kuchengetedza voters roll racho. Nekuti havangatyore mitemo. Mutemo weZimbabwe unotibvumira isusu ende unototaurawo kuti kana tichida voters roll tofanira kuruwana, uye tofanira kuruwana nemutoo watinoda kuti tesoft copy here kana kuti hard copy.
Dr. Mavadza, imi seZanu PF mungapembera here kana makakunda vamwe vachiti havana kuwana voters roll?
Kukunda kukunda baba, kana tikakunda pane vanochema nekuti akundwa haambofa akapemberera nesu. Saka tatozvijaira kuti vachazongochema kana vachinge vakundwa. Isu tikakundwawo tinongoisu tizopemberera nawo. Saka hatisi kutarisira kuti zvingakanganisa sarudzo. Sarudzo ichaenderera mberi zvakanaka. ZANU-PF ichahwina zvine mutsindo. Tichapemberera vetriple C vanokokwa kuzopemberana vachida. Kana vakarambawo tinongopemberera vasipo. Saka kana vakanyunyuta hazvitadzise ZANU-PF kuenderera mberi nekuhwina nekutonga.
Vadzokora, nyaya yekuti sarudzo dzoitwa rimwe bato rokunda mamwe mapato muchichema sezvamuri kuita izvi, munoona sei?
Hambofa makaita mufaro muZimbabwe, hambofa makaita runyararo muZimbabwe. Nekuti kana tichiramba tichingoita macontested elections tinoramba tiri munhamo yatiri. Vana veZimbabwe vari munhamo, vari kudya nhoko dzezvironda nhasi uno. Nekuti gore negore rinoitwa maelections kunenge kuine hondo. ZANU-PF ichitsvaga nzira dzekuti ibirire nekuti inenge ichiziva kuti ikangoita zvinhu zviri pachena techetere inozvamburwa netriple C.
Vanga vari nhengo yebato reCitizens Coalition for Change vatawanda dzokora vari parunhare kunorth Dakota muno muAmerica. Manzwa okubva kuna Dr. Simba Mavadza veZANU-PF vari parunhare kuBritain neStudio 7. Musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nhasi, apo tiine hurukuro nemadzimai nezvemusangano weCommission on the Status of Women uri kuenderera mberi kumuzinda weUnited Nations muNew York. Tabva taswa kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti musakangana kuteerera zvirongwa zvestudio 7.
Só com isso, cara,